Mumwe chidi karukita basarino ya murika munyika, ndila nkosku ya ngepi, mugarewe kushamba, uyu akavamba sangano rubatira vechidiki kusia zvinodhaka, Relankos Drug Abuse Reintegration Facility.
Chakati pusha kuti tivhure drug abuse rehab, inyaya yemayuti yedu anga parara, mayuta achisina future, mayuta achawana mabasa because of a drug. Saka takavhura rehab yedu kunoko, ndobva taita check in mayuti, takamainishieta mayuti akapiwa ndeye anga ari under drug, takamabatsira. Hapasi pese patinofanira kumirira kuti government ichaita, ofichwana ari kuparara wachiona tetichoona tega tega mumaraini munomu.
Asi Lankos anoti haisi nyore kuti sangano rakaita serake rirambe richibatsira nharaunda yaari.
Tingatoti tiri under pressure because munhu wese ane mwana wake ari affected nedrug mucommunity anonoka ged every day and pangu pacho hatikwanisi kuramba tichitora vanhu tichivaatenda. Hazvichaita nenyaya yekuti patichiitira kunoku kulocation mucommunity medu it's in 7 rooms house. Yatakangotiena kuti no guys, let's turn this house inge iri imba yekuti tibatsire vanhu.
Sangano revechidiki reZimbabwe Sunshine Group nderimwe riri kuita zvidadiso munyaya yekurwisana nekuchinja kwemamiriro ekunze. Studio 7 yataura nemumwe wevatungamiri vesangano iri, Cliff Chivanga, uyo atsanangura basa ravanoita.
Basa ratiri kuita rakanyanya kutarisana nenyaya yekuti marara ange asingaonekwe samarara. Rakatarisana nenyaya yekuti tinge tichibatsira kuti zvinhu zvinoshandiswa nevanhu zvichiraswa zvichizopedzisira zvaakunzi marara. Zvine zvinhu zvinofanira kunge zvichishandiswa zvichikwanisa kunge zvichipawo pundutso kuna avo varinge vachinge vachiwanikwa vachibata pazviri.
Cliff anoti vanhu vari kufarira basa riri kuitwa neZimbabwe Sunshine Group, naizvozvo vachawedzera mwando.
Kune avo vatinoshanda navo vakatenderedza Zimbabwe yose, kune vakawanda chaizvo vanokwanisa kuti vange vachipupura kunaka kwezvirongwa zvatiri kuita. Izvo zvinova zviri kushandura kubata kwavo kwamaoko nekuwedzera mhando dzeyatingati income.
Mabasa anomwisa mvura ari kuitwa nevechidiki aya ari kuitika munyika ine dhora riri kupera simba mazuva ose uye mitengo yezvinhu ichingokwira madiro. Zvinonzi nenyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki zvinoratidza kuti vechidiki vanokwanisa kusimudzira upfumi hwenyika ino kana vakawaniswa mikana yakazara. Munyori mubazi rinoona nezvenyaya dzevechidiki vaSolomon Mhlanga vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuedza nepesa inogona kuwanisa vechidiki mikana yekupunduka. Mutevedziri wemukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko kuchikamu chinoshanda nebazi revechidiki cheZimbabwe Youth Council vatanzi kwaGuranungo vaudzawo Studio 7 kuti vechidiki vanoda kuvamba mabhizimusi vanogona kubatsirwa pachena nechikamu chavo.
Yes, nyika zviri kudai dai munyika, asi there are youth opportunities in mining, in agriculture, tourism, health, sport, arts and culture. So my youth iwayo vese vane mazvikwanisiro navasina zvikwanisiro vanokwanisa kunge vachipinda muzvirongwa izvozvo.
Vanoongororawo nyaya dzemabhizimusi uye vari mukuru wesangano reResearch and Advisory Services Dr. Nyasha Kaseke vanoti mukuoma kwezvinhu ndimo mune mikana mizhinji inofanira kushandiswa nevechidiki.
In actual fact, if you want to do a good business, another business kana nyika iri mumanyongori nokuti ndoo panobuda mikana ipapo. Kana nyika yanaka, munhu wese anenge auda kuita business, even vekunzi vanenge vakuti munyika manaka tada kuita mabhizinesi. Yatinoti competition iyeyo inenge yakati wandei. Asi kana zvinhu zvine manyongori like this, ndopo kutanga ukangoona mukana chete kutanga kabhizinesi kako.
Dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki dzinoti hurumende nemasangano anoshanda akazvimirira vanofanira kuramba vachitsigira vechidiki ava kuitira kuti vawanewo zvinobatika zvavanobatsira nazvo nharaunda dzavanogara pamwe chete nenyika. Izvi zvinopa kuti vasaite mabasa erima akafanana nechipambi, kuba kana kushandisa zvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.